vachitaura nestudio 7 mushure memusangano wavakaita nevatatu venhau muvulawayo nezuro vaclement mukwasi avo vanove mutungamiri wemubatanidzwa wevashandirwi vari muboka rezvekushanyirwa kwenyika weemployers association of the tourism and safari operators vakati maonero avo ndeyekuti mabasa ekushanya ave kusimukira zvekare mushure mekumbovhiringidzwa nekuvekwa kwedenda recovid-19 vamukwasi vakati kushanya kwevanhu vemuno munyika kuri kubatsira kusimudzira mabasa ekushanya asi vakabvuma kuti mitengo inobhadhariswa nevemabhizinisi ezvekushanya yakati kwirei zvakanyanya izvo zvinoita kuti vakawanda vasakwanisa kushanyira nzvimbo dzakawanda dzinoyevedza dzemunyika
zviri kuitika ndezvekuti taingoisa mapuraizi anga aripo akafanana evanhu vekunze nevanhu vemuno asi zvatitaura izvozvi sevanhu vari kugamuchira vashanyi ndezvekuti tive nemapuraizi akasiyana pakati pevanhu vemuno muzimbabwe nevanhu vanobva kune dzimwe nyika yatinoti two tire pricing model kuitira kuti vashanyi vemuzimbabwe vakwanisewo kufamba vachiona nhaka yavo munyika munomu zvisina nyaya kuvadhurira
vamukwasi vakati kuvekwa kwehondo pakati penyika dzerussia neukraine uko kwakonzera kusagadzikana kweupfumi hwenyika dzepasi rose kuri kuvhiringidza dzavo nyaya dzekushanyirwa kwenyika nedzimwe nzira
vashanyi vazhinji vanouya muzimbabwe nevanouya muvictoria falls kazhinji vanonyanya kuda kuuya kuzoita zvekuhanta vanobva kueurope asi kueurope kwachona vazhinji vacho vanobva kurussia nekuti vekurussia ndovane tsika zhinji dzekuuya vachinakidzwa nekuhanta muno kubva pakatanga dambudziko rekurussia neukraine hatichavaoni vanhu ivavo vachiuya kuno havachakwanisi kushanya vachiuya kuzoita zvavanga vagara vachiita nekuda kwaizvozvo mabhizimisi mazhinji akamirira pane zvekuvhima basi aakutambudzika nemhaka yekuti havachakwanisi kuwana vanhu vakawanda vanouya vachizoita zvekuvhima munyika
taibva kunzwa kugurukota rezvemamiriro ekunze nezvekushanya vamangaliso ndlovu asi vati vange vasingakwanisi kutaura nesu nekuti vange vari parwendo taibvawo kunzwa kubva kumukuru wezimbabwe tourism authority vagivemawo chidzidzi asi vati vange vari mumusangano panyaya yekuti kuve kwemapopoma evictoria falls pasi peunesco world heritage site hakuvhiringidzwe here nekuvakwa kuri kuramba kuchiitwa mabhizimisi akaita semahotera mudhorobha rine mapopoma aya revictoria falls vamukwasi vakati sangano ravo nevamwe vari mubhizimisi rekushanyirwa kwenyika vari kuita zvose zvavanogona vachishanda nehurumende kuti mapopoma arambe akachengetedzeka
izvozvi IUCN zambia nezimbabwe zviri kushanda pamwe chete kutarisa marecommendations akapiwa kuti tirambe tiripo paworld heritage site remember isu senyika zimbabwe tisi takaenda tikanokumbira tise paworld heritage site tikazviisira mitemo yataka tichateera mitemo iyo iri kuteerwa victoria falls yava city semamwe masitiwo asi kune mitemo inoteverwa pese panonzi panovakwa
vaimanyofundira mukuru wesangano resafari operators association of zimbabwe vafundira vabvumawo kuti kuwedzera kwekushanya kwevanhu vemunyika kuri kubatsira kusimudzira mabasa ekushanya vakati zvakakosha kuti kurambe kuchikurudzirwa
ipapo patakawana kuzvanyanyisa kwaina kutifadza ndiko kuti avo vanhu vemuno muzimbabwe vakavone shumo dzekuti vafambire dzimwe nzvimbo dzavanga vasingazive muno muzimbabwe yatinoti domestic tourism chinhu chatinotarisira kutoda kuchikurudzira kuitira vamangwana tikavasangana nezvimwe zvinotinetsa zvinotikozhera zvinoita kuti vokudzira vatadze kuuya tikwanise kurarama nekuriritira mabhizinesi edu
pamwe chete nekurima nezvezvicherwa asi nekuda kwedenda recovid-19 kushanyirwa kwenyika nevanobva kunze kunonzi nebazi rezvekushanyirwa kwenyika kwakadzikira nezvikamu makumi mana kubva muzana mugore rapera ra2021 vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 375,799 ndivo chete vakapinda munyika gore rapera kubva pavanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 630,369 vakashanyira nyika muna 2020 boka retourism satellite account TSA iro rinopa upfumi hunoiswa munyika kubva mukushanyirwa kwenyika rakazivisa kuti muna 2019 boka rekushanyirwa kwenyika rakaisa zvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 6.3% pamari yakawanikwa nenyika inouye 1.23 billion ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzana musengi.